Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kunyana 27/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Evans Zeminga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dare rapaiwo mutongo wekuti humbowo hwakapuwa nevafakazi hunokodzera kuti vasikala navamaiko vange vachipindura nyaya yemhosva iyi yavarunzi vakapara.
Dare ramajistrate muHarare nezuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala nameya wechitungiza vaLove More Maiko munyaya yavo iri kumatare.
Sezvo mushandirwi asiri kuda kutipakodzere tatitosangana tichiti matare achasangana mangwana tashandiswa tichidzwa kuti matare atopostpona zvakare kechitatu.
Masangano evarairidzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Union for ZELF akasangana muHarare nezuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandiro avo. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vakatambirana nedanho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle icho change chichiitwa kubva musi wa12 mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistrate muHarare nezuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala nameya vechitungizwa vaLove More Maiko chekuti nyaya yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga pamabai election eward 7 kuchitungiza gore rapera iraswe richiti pane umbowo hunonangisa vaviri ava pamhosva iyi. Godwin Mangondla anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remagweta evaviri ava vaFred Masarirepu vati mutongi amai yeokai dzuda vakarasa chikumbiro chevaviri ava vakati vamufanira kupindura nyaya yavari kupomerwa.
Dare rapaiwo mutongo wekuti humbowo hwakapuwa nevafakazi hunokodzera kuti vasikala navamaiko vange vachipindura nyaya yemhosva iyi yavarunzi vakapara. Asi tinoona kuti dare rabvumawo zvakare kuti humbowo hwakanga huchipuwa nevafakazi ava hausi kuenderana. Pane pamwe pavaitaura zvinhu zvavanga vasingaenderani kana kuti zvanga zvisiri consistent pachirungu. Asi dare raendererawo mberi nekuti ngavarambe vari muusungwa nekuti yati pane nyaya yekuti vange vachipindura.
Vanotiwo havana kufara nemutongo uyu uye vaita chimwe chikumbiro chekuti mutongo uyu uongororwe nedare repamusoro reHigh Court nyaya isati yaenderera mberi. Asi chikumbiro ichi hachinawo kutambirwa nedare.
Dare rati iro harikwanisi kuvapa chikumbiro ichocho kuti nyaya ipfuuridzwe nezuva riri mberi kuti vaite chikumbiro chavo chekuHigh Court nekuti iro dare harikwanisi kumiswa kuti nyaya ienderere mberi nekuti mumwe wevasungwa aroda kuti nyaya iende kudare reHigh Court.
Nyaya iyi ichatanga kunzikwa musi wa24 mwedzi unouya. Vasikala navamaiko vari kupomerwa mhosva yekutema nematombo vatsigiri veZANU PF vaive pamusangano panhandare yeZengeza 5 musi wa2 Chivabvu pamberi pesarudzo dzeby election muward 7 kuZengeza kwekare. Nyaya iyi iri kunzikwa vamaiko vachibva kumba asi vasikala vachibva kuJerry sezvo vakamirira kutongwa pane dzimwe nyaya dzekupesvedzera mhirizhonga nekukangarisa mapurisa kuita basa ravo zvichitevera kupondwa kweimwe nhengo yeCCC muzvare Mo Blessing Ali kuchitungwiza. Vasikala ndiwo gweta remhuri yamuzvare Ali. Mune imwewo nyaya yaive kumatare nezuro dare ramajistrate muHarare rakabvisa pamberi paro nyaya yeimwe nhengo yeCCC vaGodfrey Karembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko. Vakasungwa muna kurume gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kuputsa chivakwa chambuya nehanda icho chiri pakati pemigwagwa Samora Machel na Julius Nyerere. Nyaya iyi yakaraswa vakazonzi vaida kukonzera mhirizhonga muguta reHarare. Vakarembera avo vakaitwa kafira mberi nemapurisa vari muusungwa. Vari kuti vanofara nedanho ratorwa neDare nekuti pange pasina umbowo.
Panyaya yangu yanga iri yechimudhuri chaambuya nehanya. Ndakakwira padenga penyu ndakudambura mutsipo waambuya nehanya. Zvino ndakashamiswa kuti ko ini ndaizodambura kuti vakuna zambuya nehanya vatoka. Vaifanira kuya vega kunotedzi vavega mukoti votsimudza ruoko rwerudyi voti mwari ndibatsirei murume uyu aida kutitambura mutsipa ende ipapo ndaikutsikana but iye mupurisa aizotaurira sei ambuya nehanya iye aiti ndaida kuvatambura zvinhu zvinonyadzisa muzimbabwe kushungurudzwa kwazvo isimaopo zinhu kuri kunyanya kuri kunyanya
zvichakadai meya vebhindu ravajacob kwature vanoenhengo yetriple c nemumwe wavo vajonathan kapasi avo vakasungwa nemusi wechishanu chapfuura vacharamba vari mutrongo kusvika nemusi wechina apo pachanzikwa chikumbiro chavo chekuti vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa vaviri ava vachishandisa kambani yavo vari kupomerwa mhosva yekutadza kuita basa rekuchera chibhorani mushure mekubhadharwa zviro zvishanu zvemari yekubritain kana kuti £5,000 vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Mamwe masangano evarairidzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Union FOZEL akasangana muHarare nezuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandiro avo kana kuti collective bargaining iyo yavanoti vari kuramba vachinyimwa mvumo nemushandirwi anove hurumende. Masangano aya anoti kodzero yenhengo dzavo nemushandi wese yekuti aende kumushandirwa chinokakavadza kuti apiwe muhoro unomukwanira. Masangano ari pasi pefozeo anoti nhasi acharatidzirawo pamadande mutande uye achaita kuti agare pasi nehurumende inzwe zviri kudiwa nevashandi. Jonga Kandemiri westudio 7 abata vaobert masaraure avo vanotungamira sangano reatus iro riri mufozeo kuti tinzwe zvizhinji.
Takanga takaenda kumatare tinochema nenyaya idzodzo tichiti matare atiposerewo labor minister wedu nehurumende yese kuti igadzirise mukaha uripo pakati pedu nemushandirwi kuti tinge tiine mukana wekutaurirana zviri tarisirwa neconvention 154 yeilo inokurudzira kuti nyika dzese dzipromote collective bargaining. Saka tasangana tirovanisa musoro kuti toita sei sezvo mushandirwi asiri kuda kutipakodzerei sezvo matare ari kuramba achidhileya. Tatichitosangana tichiti matare achasangana mangwana tashamiswa tichinzwa kuti matare atopostpona zvakare kechitatu kuti hearing yaivaudwa mangwana yakuiswa kuti wa20 October. Saka tatinotsvaga mazano ekuti toita sei nyaya yekuti tiite collective bargaining tisamirire engency tisamirire magifts from the president tiziitirewo zvisungu sezvinongwana wamuvashandi.
Chii chikuru chabuda mumusangano wamaita uyu vamasarauri?
Chikuru chabuda mumusangano wedu nhasi ndechekuti kubva nhasi zvichienda mberi varairidzi vese vari under FOZEL vachange vachitanga kusangana kumaregions kwavari vachiratidza kusafara kwavo nenzira dzakasiyana siyana. Tanga tasunga kuti mangwana musi wa27 pachiitwa dare richinzwa nyaya yedu isu online tinenge tiripo tichiratidzira. Asi nenyaya yekuti nyaya yedu yapostponwa haichanzwikwe mangwana vatipa mukana wekutanga kuorganiza takuenda kumacommunities kuti tichange tichibatsirana pamwe chete sevarairidzi kuti tipiwe kodzero dzedu dzecollective bargaining tingaitei tisamirire kuudzwa kunzi livhi renyu rabviswa radzorwa ranzwai radai musanzi James yapo kusanzi bonus rakamira sei zvinhu zvese izvi zvinofanira kunge zvichiitwa nhaurirano. Tikudawo kodzero idzodzo dzodzingwanirwa nevashandi nyika yese dzatiri kunyimwa ndokodzero dziri mubumbiro remutemo ndidzo kodzero dzinotarisirwa dzichiwanikwa neilo convention 154. Saka tichiramba tichipusha nekuti taane nguva mangwana hatichaite online protest taane nguva yekuenda kuvanhu tichinoronga pamwe chete nechitofamba.
Munotarisira kugara pasi nehurumende here kana kusvitsa kuhurumende zvamasunga mumusangano uyu?
Ndezvisungo zvataita ndosangana kuti tichiposhe kuti tiziise hurumende kuti ngai aligne mitemo yose section 19 section 20 section 31 of the Services Act uye statutory instrument 141 of 1997 zvi aligniwe ne constitution kuti vashandi vaone collective bargaining rights izozo tichaisa kwavari vachiziva tichava dada musangano yakwara tichitaura navo tichivazivisa asi tichakadzisangana navo mumaboardroom asi vakazosangana nesu zvakare mumastreets tichiratidza kuti nemuita kwedu hatingarambe tichiti tinodharirwa pekusakura pemaricho nemunhu asingadi kutaura nesu kana richo richidharwa kuti unosakura kusvika apa une mvumo yekuchema chema kuti ndima yemadhara yakurisa kudarika mari yamurikundipa.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reArtus iro riri muFozel vaObed Masaraure vange vari parunare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vafarira danho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle, icho change chichiitwa kubva musi wa 12 mwedzi uno. Asi mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vakazivisa kuti chawedzerwa nguva kusvika vazoona kuti chapedza basa racho. Vakazivisawo kuti kusvika nezuro vaive vasunga vanhu vanosvika kuzviuru makumi mana nematanhatu 46,000, uyewo kwasungwa motokari dzinosvika chiuru nezana rine gumi neina 1,114. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kuona kuti chirongwa chinonzi Tame the Traffic Jungle tiri kufamba zvakanaka zvikuru sei. Sezvo chirongwa ichi chinenge chakanangana namapublic service vehicles avo vanenge vasina mapepa anofanirwa kuti ange vainavo pavanooperata mumipagwa. Asi zviri kuratidza kuti havasivo chete vakatarisirwa kuti vatevedze mitemo yomumugwagwa. Tinoona kuti pane dzimwe mota dzinofamba dzisina manumber plates. Kwozoita ava vavanoti matauting. Kwozoita dzimwe kudriver kusiriko. Nokumwe kuchorwa kwemitemo mizhinji inenge ichitevedzwa mumugwagwa. Saka tiri kuona kuti mapurisa anenge ane basa guru apa.
Saka imi muri kuonawo mapurisa seari kufambisa chirongwa ichi nenzira yakanaka here?
Iwo mapurisa pavanenge vachiita maroadblock ngavaone kutiko naivo vanenge vari kudivi riri safe sezvatingataura kuti kuisawo masign police ahead, kushandisawo madrum akanaka pamwe chete namakonzi akanaka, kwete kuti dzimwe nguva vanozopedzisira vakungonhoka chero madrum avanhonga pamwe namatombo pamwe namataya avanenge vachishandisa mumugwagwa. Izvo zvinovaita kuti vange vasiri kurutivi rwakanaka rwakatarisana neself health environment kumushandi wose. Izvo zvinogona kufambiranawo zvakare nepolice charter.
Tonzwawo kuti mabhazi anotakura vanhu mazhinji acho anonzi haana magwaro akakwana, panofambawo sei ipapo?
Tiri kuona kuti tina mabhazi mazhinji mamwe ari kufamba asina manumber plate, asina mutero, asina kana chaanenge ainacho. Mabhazi aya mazhinji acho akakomishinwa kubva muna 2019 kusvika parinhasi. Nokudaro tiri kukumbira Minister of Transport naMinister of Home Affairs kuti vaone kuti mabhazi aya ari under Tegros upwo kutiko atevedzerawo mitemo yomumigwagwa kuti asiyewo vanhu vachitakurwa vari muchimiro chakanaka.
Vamwewo vanofamba nemabhazi nemichovha tonzwa kuti vari kuchemawo kuti tave kunonoka nekuda kwekushayikwa kwezvinofambisa. Zvakamira sei muguta?
Kana iri nyaya yokutiko vafambi vari kunonoka kusvika kubasa pamwe chete navari kushandisa dzimota vari kunonoka kusvika kubasa, ichokwadi kuti vangangononoka pano nepapapo dzimwe nguva vachinonotswa nokuda kwamaroadblocks. Asi tiri kuti maroadblocks akanaka, ivo ngavabatirane namapurisa kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Iyowo mitengo yakwira zvakadini? Tonzwa vamwe vachiti mari dzinobhadharwa dzaakuwedzerwa nekuda kwekushomeka kwaita zvekufambisa.
Kana takatarisawo panyaya dzemitengo kana kuti tingati mafezi, vamwe vangange vachiovercharge. Asi tiri kuti kuna avo vana mapepa avo akanaka, ngavaregereka kusvika pavanoita overcharge, ngavangochaja mari inotenderwa sezvo ivo vane nguva yokugona kutakura vanhu kakawanda.
Kurudziro yenyu yochitiwa kudini?
Kuna avo vakabatwa vasina mapepa vachingati vari kunze kwomutemo, tinoziva kuti Motor Road Motor Transport Act inotendera kuti tive namamita detects namananimita detects saka nokudaro vese avo vatingati vari kushanda vachita mushikashika taikumbira kuti minister wetransport ngavatendere kuti vaende vano register kuti vatakure vanhu sezvo tinoziva kuti ko iye zvino matransport ari kudikamwa munzvimbo dzakawanda pamwe pasingasviki mabhazi pamwe pasingasviki makombi tiri kukurudzira kuti vese avo vanoshandisa mumugwagwa ngavawane vachitevedza mitemo yomumigwagwa kuti vachengetedze upenyu hwavo
avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Uwandu hwevechidiki vari kuita zveungochani hunonzi nevari kuziva zviri kuitika huri kukwira munyika izvo zvinonzi hazvisi kufadza vanhu vakawanda munyika. Asi masangano anomiririra ngochani anoti uwandu uhu hunoratidza kuti ngochani dzava kukwanisa kumiririra kodzero dzadzo. Tobias Mudzingwa weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muimbi wechidiki ane mukurumbira asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti haachakendengi kuti vanhu vanotiipa musoro pekuva ngochani kwake.
Kunyange kustudio kwandinoenda kunogadzira manzi yangu vanozviziva kuti ndiri zandiri uye havanditsoropodzi kana ndisarudza asi ndinoda kuita wekutanga kuzobuda upachena kuruzhinji rweZimbabwe kunyanya kune vanoteerera manzi yangu kuti vazive zvandiri chaizvo nekuti mazuva ano zvave kutaurika kudarika kare.
Mumwe mubereki anogara muHighfield muHarare ada kudaidzwa nerekuti Maikuku anoti ane mwanasikana ane makore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa anodanana nevamwe vasikana.
Ini ndakazoita kunzwa nemakuhwa muraini vanhu vachingoti mwana wangu aiva akaremara handina kuzviisa mupfungwa nekuti vasikana vanotamba bhora remadzimai vanombodaro asi paakazosvika form 3 ndipo pandakatanga kuona kuti mapfekero ake kutaura mafambiro neshamwari dzake dzaingova vakomana chete zvainge zvisiri zviga ndakamboedza kurova nekutsiura sapana chazvikabatsira.
Mudzimai anogara muMbare muHarare amai Emilia Sandurwa vanoti kana munharaunda mavo vawanda vechidiki vari kuita zveungochani.
Unopera simba ukavaona vakomana vasvinu vakapfeka uye vachitaura kunge vasikana. Mumakore adarika taingoona vashoma chete asi nhasi uno hazvichashamisiri kuona ngochani munharaunda dzatirigara.
Mumwe murume wechidiki anogara kuHatfield muHarare Obei Mahachi anoti chingochani chinonzi chine mari naizvozvo vamwe vake vechidiki vave kupindana nazvo senzira yekuwanawo pfuma.
Mukuona chimukoma mukutaura kwazvo va zvinenge zvingonzi kana ukadana nemurume iwe uri murume kana kuti mukadzi iwe uri mukadzi unogona kuwana mari yakawanda kubva kune wauri kudanana naye. Saka mukuona kwangu nemaomero aita zvinhu muZimbabwe uyu mukana wave kutotorwa nevamwe chidiki kuti vaone mararamiro ari nayo.
Asi mutauriri wesangano rinomirira ngochani muZimbabwe Gays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls Tanatswa Gumbo anoti uwandu hwengochani muZimbabwe huri kukonzerwa nekushinga kwengochani dziri kubuda pachena kuti ndozvadziri.
Chakonzera kuti vanhu verudzoro vaonekere kuvandutswa kwezivo kwaisambo veko kare uye kutsigira kwekodzero dzevanhu kwaita kuti tive vanhu vasingatye uye vanofara nekupembera zvavari kunze kwekunyara nekutya kushoropodzwa.
Asi vanozviti vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu uye vachimirira tsika nemagariro evatema Mbuya Muchadura vanoti havawirirani neungochani hwavatiwo hwatekeshera munyika.
Chakonzeresa kuti vana vaite ungochani inungo kuda zvinhu zvemahara. Asi muno muZimbabwe hatitenderi pachivanhu chedu hazvibvumidzwe saka tinoti isusu pasi neungochani vanhu ngavarorane.
Asi mufundisi paTheological College of Zimbabwe, Reverend Ray Motsi, vanoti vana vane ungochani havadi kuraswa.
Samukaisi vemachechi, tunofanira kutorawo mukana wekudzidzisa vana vedu zvakaipa nezvakanaka, munhu wese anokanganisa sekutaurwa kweBhaibheri. Kana mwana wangu ini ndiri mufundisi akave homosexual, ndinomugamuchira semwana wangu kuti ihomosexual. Patazvirei kuti ndagamuchira homosexual wake waanenge achiita iwo.
Mukuru wesangano rinopa veruzhinji kusanganisira ngochani zvikwanisiro zvepabonde reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe amai Primrose Matambanadzo vanoti vacharambawo vachishanda nechikamu chevanhu ichi kuti vazvidzivirire zvirwere zvepabonde.
Vakatarisa mumaguidelines eMinistry of Health varimo lesbian, gay, bisexual, transgender community, even more guidelines where the key populations are.
Sangano rinoona nezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese, Redevelopment and Cooperation, rinoti mugore ra 2019 munyika maive nengochani dzinogona kusvika zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10%. Kunyange hazvo ngochani dziri kunzi dziri kuwanda munyika, mitemo iripo parizvino haitenderi kuroorana kwengochani idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Ko zvino tombo tarisa zviri mune mamwe mapepa nhau nhasi. Mupepa nhau reHerald mune nyaya iri kuti gurukota rezvekunze kwenyika vaFrederick Shava vakazivisa kuti Zimbabwe icharamba ichiruka mazano uye kutsvaka nzira dzekuti yopona nei. Zvisinei nejoko rezvirango zvehupfumi ravanoti vakatakudzwa nenyika dzekumavirira. Izvi zvakaziviswa kuseri kwemusangano wemakurukota ehurumende wakaitwa nezuro muHarare. Mupepanhau reChronicle mune nyaya iri kutiwo mutungamiri wenyika President Mnangagwa vakarambidza makurukota ehurumende pamwe chete nevakuru vakuru vehurumende kuti vaende kunze kwenyika kunzendo dzebasa dzavanoti hadzina kukosha asi vafambire dzakakoshera nyika kana kuti dzine urongwa hwekuvandudza upfumi hwenyika chete. Hapana gurukota nemunyori mukuru achabvumidzwa kubuda kunze kwenyika panguva imwe chete sezvo izvi zvichizokanganisa basa remabazi ravo rakakodzera uye mabasa ehurumende. Kuzino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu ngavasatevedzera zvinyaya kutaura uyo anonzi Panganai Java akadhambiwa neZANU-PF mushure mekunge ati mbavha for ED ZANU ikamurasa. Ndozvinoita ZANU nokushandisa kaibva yekurasa. Akati akudzokera kuAmerica kwake kwakati hamdara makafema muri kuramba zvenembari makafema. Saka akushaya nzira yekudzoka nayo manje akutaura zvokuti president wedu aona vafa. Aona vafa kuda kuvashuvidzira kana ndozvaari kuronga iye kuipa poison president wedu kuti saka veduwe zvinhu zvinotaura Panganai musazviteerera. Ndoo maprofes of doom havana chakanaka chavanobudisa mumuromo mavo. Ndatenda ndini Joma paJobek.
Muri sei Studio 7? Ganipota ngaenda seka nganipedze kuseka zvinonakidza zvongochana zvenyuzvo. Saka anonga ari maindiani ipapo muchanzwa umwe murume akamita ndobva tichazoonerera. Dai vaimbomitisana manhu varume wawo tinase kuzonzwirira. Ibudisa black boots, hakuna black boots heroko kana red barretta. Kana zvanesa ipai vafana vezanu vanotamba nawo zvinopera izvo. Ndakaende kunana America kwazvinobvumidzwa. Hatidi rabishi muZimbabwe isusu. Manje hwachiipapo kuti murume umwe amitiswe ngoumweni murume ndokupusa zvokuruma. Pasinazvo vamunangagwa ipai red barretta kana upa vafana vezanu zvinopera izvo.
Studio 7 magadii. Wamunangagwa kunyara chachako havanyari. Mushure mekutora vana vavo vachivapinda mucabinet waita zvemumwe munhu rudzii wakadai so. Kunyara chachako havanyari ende vari kuti pamberi neZANU-PF wacho vachiona maitiro akamashure akadai so. Handifungi kuti misoro yavo inodhonza zvakanaka. Ngavafunge kaviri vaone kuti chii chiri kuitwa naMnangagwa.
Mrisei pastudio pakambouyawo vanhu veZANU-PF apo mumbo vatibvunzirawo kuti zvavari kuti vakawina maelections ko vanhu ava vari kusungirwei ko? Vari kusungwa vanhu nevari kuadvertise vari kurohwa vari kuteverereii vanhu veopposition vakawina ivo? Ngavachiranaka nyika iende mberi toni. Mumbotibvunzirawo vana mavhaza kuti zviri kufamba sei.
Mazwira sei kupastudio 7? Mazwira sei kwanatinonoka wandi vamwe semazwira sei? news za mauti buritira kwa pasito 7 na chati zifarira. News za mauti buritira za chati zifarira za ngocha nizi. Mauda utufundisira wana wedu ngocha nizi. Hatu nani kana mkaramba magadaro. Utukutate utere zutori nani siri. Pozi mauti tisira wana ngocha nizi kana mchiburisa ngocha nizi pa studio. Pa radio. Mne mabungu gara nyumishi supporta ni ngocha nizi nizi. So no. Tashiramba izuzuzo ungoja za mauti buritira pa radio. No.
Mangwana ni pa studio mamuka sei. Tudombe ni asangu pa muromo. Na sipa kumana wano zima gana sipa ya chotishengita nyika. Warume makane makore zirukufamba. Mujasira wana naka yei. Chawaja zora ni baba wanga wari msoja. Nukuti ni mazi tembe nye munofamba mbaka teka ima barabarao. Urumende ino tora. Kana mafa. Yopavo wangu wanengu wapinja muami. Saka apano lupa wakuno zora za baba wanga wari soja. Chayati pa kuda matembe wakudawa na waja zonoti baba wanengi wanga wawa msoja. Chumuno tumwa mchinziru wa wano wakati mwosira mchifura wano nefuti. Muno zira wana naka enamu. Chifunze nasi pa uru kwa unga miza fuma yeye wana. Nukutu kwa fa nasi pa nawa kwa robata. Nukutu zimari so muno piwa ya mimi tika tasa magate ne boya runa South Africa. Ano no ure sama soja maviri.
Angwana ni haka naka pa studio CFM. Ginuda angu kumbupunza kwa wanwezi anu. Kwa anuti nyika inu tungwa ni wanu wakaru kwa hundu. Ginuda ukusia. Pakati pewa na awa wa anama gwaza ni uya anonzi mturi nguwe uyu ni uya anonzi mkwadi uyu dinoda utimumbo nditao ruwa nweza nukuti ndekupi kuondo kwa wakaru kwa wani wawa ende ndopo wano tawara inonzi nonsense ndopo wano tawara inonzi nonsense wani wawa ninyi ya kuti wani kwa chiti wargu shandala ningirini zanpio ndopo wano tawara inonzi nonsense wani wawa ndoku tawara wawa ana magwaza ana mkwadi vese wawa na namturi nguwe vesa duze woku hondo kwa wakaru wakana mchitaura mchitika na mime masanu mchitaura nyika ino rubi wanuano inotongu wanuano wakaru kwa hondo ndekupi kuhondo kwa wakaru kwa wano ndruku menche na iwa ndekupi kuhondo kwa wakaru kwa haa masanu mandai manyara mani matura era nyika masanu dai manyara manyara umani masunuru kamani.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi yenyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinoda kukuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi yenyu amunotumira kuti vakawanda vawanewo mukana. Muchikamu chino tinotarisa nyaya dziri kuitika muno muAmerica. America yakanangana nekuvharwa kwehurumende mukupera kwesvondo rino kunze kwekunge dare reCongress ratora matano ropa rubatsiro rwakawanda. Kuti ropa rubatsiro rwakawanda zvakadini kunyika yekuUkraine nemashandisirwo emari munyika. Congress ichiri mugakava iri haisati yava neurongwa wemashandisirwo emari uye kuti hurumende ichafamba sei mukubhadhara mamirioni evashandi zvinogona kumbokanganisa mabasa ehurumende. Tochitarisawo zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi sezvo nguva yedu yapera. Dare raMajor Street muHarare neZuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiriri wezengeza West muparamende vaJob Sikala na meya wechitungwiza vaLove More Maiko munyaya yavo iri kumatare. Mamwe masangano evarairidzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Unions for ZEU akasangana muHarare neZuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandisiro avo. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vafarira danho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle icho change chichitwa kubva musi wa 12 mwedzi uno. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Iva inesu shakare maneru ya nasi patika kupai chimu echirongwa. Anoku uone kaine mfaro, dini Evans Zeninga, dini mu Washington DC ndo kusiyai, muina Chris Gande, achikupai echirongwa che isindirele.